vachitaura nhasi pamatura egrand market in board gmb mulions den pedyo nechinhoi vamunangagwa vati vanhu havafanirwi kukoshesa mashoko evanhu vanoshoropodza chirongwa chemagutsa vamunangagwa vati chibage chemagutsa chinoramba chichingokura varimi vachingokohwa vachiendesa kugmb vane mashavi ekuchoropodza vachingotaura vamunangagwa vati kunyange vamwe vevanoshoropodza chirongwa ichi vakati chirongwa chakaipisisa vanofara nekuti mutungamiri wenyu nyika varobert mugabe vakati chirongwa chakanakisisa nhengo yezanupf vari zvakare gurukota rezvedzidzo yepamusoro vajonathan moyo munhu ari muhurumende akashoropodza chirongwa chemagutsa vachiti hachisi kufambiswa nemazvo uye chinofanirwa kuzivikanwa sechirongwa chakaipisisa
chibagwe chinongokura chichingokura chigokohwewa chigura kujeni vachingotaura saka mutemei chibagwe chomumunda musatakura chiipepo pane vakati iagi culture beautiful culturesaka handene tiite zvinhu zvinotibatsira semhuri hapana munhu wani angati anogona kusiwazvosa ndivi
vamunangagwa vayambira vanoba chibage pamwe nevose vanoda kupiringisha chirongwa chemagutsa kuti vanofira mujeri
zvino tikawana mwana wezimbabwe anopingendare nyaya iyi tokutase tinova
misoti anonzi meja general retire zimundi
ndemukuru wamajenda soja
zimundi
ndianochengeta majenda kana wapingendare unenge watofunga kundoda kuinda kwavazimondi
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaernest mudzengi vanoti kukandirana makobho nematete kuri kuitika muhurumende kunobudisa pachena kuti kune chekuita nemakakatanwa ekuti ndiani achatsiva vamugabe kana vasiya basa vakapanobata chigaro chegurukota rezvekurima vadouglas mumbeshura vachoropodza kuita kwevashandi vegmb avo vari kunzi vari kuramba chibage chevarimi vachiti chichiri chinyoro asi chibage chimwe chete chinozobvumwa kana chaenda nevanotenga chibage vakazvimiririra avo vari kutenga chibage pedyo nematura egmb
apana kunzi chine mwe chakondendi yakakura chikaenda apa ivopatikutaura pa 200 meters away votengesa kumakoronyera aya ndizvo makoronyera ari kuyaaishaiopinda pano pagmb mamwe macomplains atiri kunzwa tiida kuti zviri kufambiswa sezvo mamwe maadvision ehuoni honorable vice president zvanzi mamwe matraka akasvika akabhadhara $100 achapinda mupiu yekuendesa kumoisa testing vakutonzivadrive
munyori mubazi rezvekurima varinson chitsiko vazivisa varimi kuti vanofanirwa kupiwa mari zvikamu makumi maviri kubva muzana pavanenge vaendesa chibage chavo kugmb imwe yacho vozopuhwa mukati memavhiki maviri kunyange hurumende iri kuridza hwamanda ichiti chirongwa chemagutsa chiri kubudirira musangano wanhasi wekuda kuona zviri kunyatsoitika kumatura egmb waratidza kuti pane zvipingamupini zvakawanda zvinosanganisira uhuri hwevashandi vegmb kushayikwa kwemotokari dzinotakura chibage kuenda kugmb uye kusabhadharwa kwevarimi nenguva ndakamirira studio 7 mulions den ndini arthur chiguriwa